tsvaga atingati majekiseni ekudzivirira chirwere checovid-19 zvinhu zvinokurudzirwa chose ende zvinenge zviri zvinhu zvakanaka asi chinoita kuti vanhu varambe kunge vachinobayiwa ndechekuti munongonovhuvhunura mushonga usati wazikanwa kuti zvechokwadi ndikabayiwawo ndiani akambobayiwa unongonzwa kuti vakabayiwa kwakati ngatitengei mishonga yabayiwawo vanhu vakawanda vatiri kuona vachiramba vachirarama izvozvo zvinoita kuti vana vezimbabwe havambonetsa kuenda kunobayiwa
ko pauwandu hwenhomba yawanikwa iyoyi munotiiwo tichiona uwandu hwevana vezimbabwe vari munyika
pakuti tinge tichiti tingawana nhomba inoita majekiseni anoita 35 kana 70,000 muzimbabwe tichiona isusu kuti tine more than 14 million people zvinogona kuzokanganisa pakuenda kumberi kana papa kunobaya zvinogona kukanganisa kuti vanhu vanenge vatanga vambobayiwa imwe nhomba vashoma-shoma kwozouya imwe nhombazve nekuti ndinoona kuti pane nhomba yakambobva kuchina saka zvinenge zvichikurudzirwa kuti dai zvaiita hurumende yedu yezimbabwe inofanira kunge ichitenga one type yemainjection kuitira kuti vanhu vasazosanganisa mainjection
asi Dr. Nyashanu hazvipi here mukana vana vezimbabwe kuti vange vachisarudza nhomba yavanonge vaakudawo kuti vabayiwe nekuti aiona paine kuchema kungoti kune nhomba imwe chete yekuchina
zvinhu zvakanaka zvekuti vanhu vanogona kusarudza nhomba asi chinofanira kuitwa ndechekuti hamungauyeka ne 70,000 nhomba pane vanhu 14 million kana vanhu vati vari kuda nhomba iyoyo yavari kuda yacho nhomba chitengai dzakawanda vangoshandisa nhomba iyoyo kuitira kuti pasazoita cross vaccination
hamufunge here kuti iyo shoma yauya munyika iyi inopa mukana kuvana vezimbabwe yekuti vaone kuti vanoida here hurumende ichionawo kuti iri kufarirwa zvakadii zvekuti inokwanisa kuzoiunza yakawanda pane kungotenga yakawanda nguva imwe chete yezoshaya vanoida
hongu ndizvozvo tichitaura ipapapo pekuti vanhu vanoda kana kuti havadi takangotaura pachirongwa chedu chine ichi vakandimire kuti vanhu vafarire chinhu hunge chataurwa chichinzi chiri kushandiswa kwangana isusu tine problem yekuti tinonotora zvinhu zvisingazikanwa hatizivi kuti nhingi ndiye akambonyasa kuidya zvinonotorwa uko dzimwe nambo chikafu ichi hachisati chadyiwa nevanhu vakawanda saka vana vezimbabwe vanoramba